ndinoona iri pfungwa yakanaka zvikuru kuti avo vakambotesta negative for COVID-19 kana zvichikwanisa maresources achitendera vaongororwe zvekare kuti vaoneke kuti havana here chirwere checovid-19. Test yatiri kushandisa muZimbabwe inonzi PCR iyo inoshandisa maswab mumunhu kana nemumuromo kutarisa kuti utachiona wecoronavirus uripo here kana kuti kwete. Ine yatinoti sensitivity rate ye70%. Saka kureva izvo kuti 30% yemacases inokwanisa kubuda iri negative, asi icho chirwere checovid-19 chiripo. Saka vanhu vanokwanisa kunge vakatestwa asi utachiona husati hwava kubatika patest. So zvataurwa nenyanzvi dzekuministry of health kuti vari kufunga ivo kuti vazoongorora zvekare vanhu vakambotestwa zvinonge zviri mugwara rakanaka, izvi zvinopindirana nezvinokwazoonekwa pachirwere checovid-19.
Tiri kunzwawo kuti vamwe vakambenge varapwa chirwere ichi checovid-19 kuChina vakazoongororwa vakawanikwa zvakare vane utachiwana hwechirwere ichi. Chii chinenge chatora nzvimbo pakadaro?
Pari zvino hapasati panyatsova nemastudies akawanda maererano nezvechirwere checovid-19. Saka hapasati panyatsova nehumbo unoratidza kuti zvinokwanisa here kuti munhu aite reinfected kana kuti aite inonzi relapse kana achinge amborwara nechirwere checovid-19. Asi zvatinowanzotarisa ndezvekuti kana munhu achinge abatwa nemavhairasis akarikavha kwachiri anowanzodevelopa yatinoti immunity yekuchirwere ichocho. Asi mamwe mastudies akaitwa maererano necovid-19 anoratidza kuti immunity inogona kunge iri short term. Kureva kuti munhu akamboinfectwa necovid-19 anokwanisa zvekare kuti after some time kana achinge aexposedwa anokwanisa kuzoitwa infected again necoronavirus.
Munoti neuwandu hwevanhu vaongororwa kusvika parina tichiona kufambidzana kunoita vanhu?
Vanhu vaongororwa muZimbabwe vashoma zvikuru kunyanyanya tichitarisa kuti nyika dzakatenderedza Zimbabwe dzakaita seSouth Africa dzava nemacases ava kutopfuura 1,000. Saka tinokurudzira zvikuru kuhurumende kuti dai vawedzera vanhu vari kuongororwa.